Nyanzvi inoshanda kuZNSPCA vaKristi Kadaya vanoti vakashamiswa pavakaenda kuGreystone Park muHarare uko kunogara vanowana, asi kwakabuda imbwa mazana matatu dzaiva dzisina kubayiwa nhomba yechimbwa mupengo.
Takashamisika pakutiona pakauya over 300 dogs kuzobaiswa mahara. Kuno vakuri kunzvimbo dzatinofungidzira kuti vanhu vanenge vatori nemari koko vanofanira kuenda pana nearest vhetu avo vachinobayisa, kana kuna chiremba vaadhuzi kana pa nearest SPCA kana pagavenment vhetu tovabayisa. Handizvi, hakusi kuti vanhu ivavo vanenge vasina mari, but inonziyo negligence. Vakazhinji kusabayisa kwavari kuita imbwa hakusi kuti vanhu havana mari. Handizvi, munhu anotaure kuti munhu anoshaya $1 yekuti aende anobayisa imbwa yekana pagavenment vhetu, mazvona. Inonzi negligence. Vanhu vazhinji vane mbwa havana vashuma vanochengeta imbwa. According to masavhi atakaita nekufamba kwatoita muzimbo, takaona kuti ingori ignorance. Vanhu havasoda havadi kubayisa imbwa unless matumbu vaudza, kana tokatova nerando atinotiwo mawarning kuti raiti vasireta imbwa ndo paunozonawo kuti munhu anozomhanya mhanya zvabayisa.
VaChikadaya vanoti kurapisa munhu arumwa neimbwa ine chimbwa mupengo kunosevedza mari yakawandisa kudarika mari shomanani inobhadharwa kubayisa imbwa nhomba yokudzivirira chirwere ichi.
Kazhinji kacho tinozoona vanhu vakuita madambudziko ekuti munhu paanenge arumwa nembwa paya paya aenda kuchipatara manje. Mari dzinozotaurwa ikoko kunana chiremba ikoko vozi munhu anofanira kubayiwa within 72 hours. Vamwani vataura kuti $6 for injection. Apa ndinoda kubayiwa mainjection yavo ari kana 4, that's about $240. Of which iwewe kungotorawo imbwa yako voendesa panearest chiremba kana pagavenment vet ipapo hazvimbopfuuri kana $10. Kugavenment vet chako chakavandobhadha $1 chairo chairo for registration. Inova iyo inozokava pagore rese.
VaChikadaya vanoti vakafara zvikuru kunzwa chirongwa cheutano chakataura nezvechimbwa mupengo vhiki yapfuura panhepfenyuro yestudio 7 vakati nyaya iyi inofanira kunzwikwa kumativi ese eZimbabwe nokuti chirwere ichi chinonetsa kurapa.
Pachirongwa chakatifadza zvikuru chatakanzwa kubva studio 7 chichitaura nezvechirwere chechimbwa mupengo.
VaChikadaya vanoti ibasa remakanzuro ese emuZimbabwe kuti atenderere achiongorora kuti vanhu vari kutevedzera mitemo yavo yezvinodiwa kuitwa panyaya yekuchengeta imbwa.
Pamutemo chepo chaipo basa rekutenderera pachitaridzwa zvese izvozvo kuti mbwa dzirapa dzingadi uyezve mbwa dzinofamba mastreets zvoitwa sei ibasa recity council.
VaChikadaya vanoti vanogara vachifonerwa nevanhu vachinzi vauye kuzotora imbwa dzinongofamba-famba pese, asi harisi basa reZNSPCA.
Mandate iyi ineyi yemakanzuro kuti vange vachiita basa iroro rekutenderera mayadhi vachibvisa totio mastray dogs. Tinogara zuva nezuva tichinzwa makutingofonerwa nemunhu ari kana Whitefield, ndaonai mbwa dziri kungofamba murodhi dziri kudai. Toedza kuvazivisa kuti no, harisi basa redu isusu seSPCA tinge tichimhanya tinotora imbwa dzichidzibvisa, asi ibasa rekanzuro.
Sangano reZNSPCA rinoti rinonyanya kushanyira nzvimbo dzinogara vanhu vakawanda richinobaya imbwa nhomba dzechimbwa mupengo zviri pachena.
Tiriuedza kubatsirawo nepatinokwanisawo through kuita atinoti mafree rabies outreaches munzvimbo dzakasiyana siyana dzakaita sana Epworth, Chitungwiza, Heathcliff. Tikuenda ikoko tinobaya imbwa ende tirikutokatyamadzwa tichiona kuti imbwa dzatiriwana ikoko tiriwana more than 500, kana kuti sekwatakapedzera kuenda kuHeathcliff there more than 500 dogs vakasina kuvaccinatewa.
VaChikadaya vanokurudzirawo vagari vemumaguta kuti vadzisise imbwa dzavo zvibereko kuitira kuti dzisaita vana, nokuti hazvibvumirwe uye vazhinji havazokwanisi kupa imbwa idzi zvokudya zvakakwana nekuzobhadhara kubayisa nhomba dzechimbwa mupengo. Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi reutano Dr. Posha Manangazira vanoti mutemo wePublic Health Act unosungira maguta ose kuti atevedzere zvakatarwa maererano neuwandu hwembwa hunofanirwa kuchengetwa paimba yoga yoga. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti vachazopa mhinduro yavo vambotanga vagara pasi vachitaura nachiremba wekanzuro yeguta ravo. Asi meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vakavingisa kuongorora nyaya iyi, asi vakati kubayiswa kwembwa nhomba dzekudzivirira chimbwa mupengo ibasa remunhu wese anenge aine mbwa. Ndakamirira 7 Joseph muHarare, ndini Kirimzaneri.